nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nara zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 6 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mutori wenhau Hope Chingono opedza weekend ari mujeri rekuchikurubhi.
Kuno kuArizona tingati hapana anoziva. Nekuti zvakanyatsoita mangange ai apa difference yacho iripo pakati pe akatungamira ini 47,000. Saka mavhoti asara kuverengwa aya haazivikanwa kuti angangoenda kudivi ripi.
Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa uku vaJoe Biden vachitungamira mune zvaburiswa pari zvino. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma chikwata chevanhu vatatu vachaongorora mhosva dziri kupomerwa mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndewere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazviuru zvisere nemazana mana ane makumi mana nevana kana kuti 8,444 richizivisa zvarakawana nezuro manheru bazi rezveutano rakatiwo vanhu gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare vanhu vagara vari munyika mumwe chete ari munhu akadzoka kumusha achibva kuBotswana. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 7,975 zvichitevera kupora kwevanhu vasere nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi maviri nemumwe. Uwandu hwevanhu vafa huchiri pamazana maviri nemakumi mana nevasere sezvo pasina munhu akafa nechirwere ichi nezuro. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe kana kuti 49 miriyoni uye vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 1,242,000. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika Hope Chingono achapedza weekend ari kuchikurubhi Maximum Prison kusvika nyaya yake yekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso yanzwikwa nemusi wemuvhuro. Magweta aChingono ashushikana zvikuru kuti asvika mudare akaiswa cheni dzekumakumbo uye achibva kuchikurubhi Maximum Prison uko kunochengetwa vanhu vakapara mhosva dzinotyisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Chingono anzwa kudare akaiswa ngetani dzemaoko nedzemakumbo izvo zvashorwa nerimwe remagweta ake amai Beatrice Mutetwa mudare. Amai Mutetwa vasvitsa chemo chekuti Chingono akaendeswa kujeri rechikurubhi kwaanonzi ari kugara nevasungwa vakatongwa kare avo vakapara mhosva dzakakura kwazvo uko kunodaidzwa kuti kudissection. Vachipindura kuchichemo ichi muchichisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vati bazi rinochengeta vasungwa ndiro rinoziva zvikonzero zvokuti vakamuendeserei kuchikurubhi asi vati vachaita tsvagiridzo yekuti zvakafamba sei. Vachitura mutongo wavo pachikumbiro chasvitswa kudare naChingono kuburikidza nemagweta ake mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vati Chingono akaunzwa pamatare emhosva maawa makumi mana nemasere asati adarika kubva paakasungwa. Saka nokudaro Chingono ari pamberi pedare zviri pamutemo. Mutongo uyu unotevera mashoko asvitswa kudare nerimwe remagweta aChingono amai Beatrice Mutetwa ekuti musungwa anofanira kumiswa pamberi pemutongi nguva iyi isati yadarika kwete kuti Kwete kuti nguva iyi inotarwa munhu paanosvika pamatare rimwe remagweta achingono vagift mtisi vatsinhira kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Chikumbiro chedu chaive chiri chekuti Hope akaunzwa kudare mushure mekunge 48 hours dzake dzaanobvumidzwa pa neconstitution dzapfuura, saka nokuda kwaizvozvo aifanira kuregedzwa kuti aende. Asi vachichisonga vachipokana nazvo, pokana kwavo vari kuti nokuda kwokuti mapurisa vanga vaunza vachingono kucourt 48 hours dzisati dzakwana, saka nokuda kwaizvozvo vakacomply nemutemo. Isu tiri kuti aiwa ku zvinorehwa ne section 32 ye Criminal Procedure and Evidence Act ne section 50 subsection 3 ye constitution, kana chiti kuunzwa kukoti kudare hazvire kungouya kutenderera makorido edare, zvinoreva kunge uri pamberi pemuchuchisi pamberi pemutongi wovengerwa nyaya yako. Saka nakuda kwaizvozvo tangatichiti kodzero dza chingono dzakatyorwa, saka vanofanira kuti vasunungurwe. Asi dare rati aiwa nokuda kwokuti vanga vasvika kesi yavo yavhurwa even vanga vasati vapiya pamberi pemutongi.
Mushure memutongo uyu magweta achingono asvitsawo chikumbiro chekuti hurumende itsanangure kuti mhosva iri kupomerwa chingono chaiyo ndeyei, sezvo achiti mapepa ari pamberi pedare haaburitse pachena mhosva inonzi yakaparwa nachingono. Amai Mutetwa vati chingono mutori wenhau, saka nokudaro haainganzii mhosva kuti haana kutaura kuti vanhu vakamupa mashoko ezvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter ndivanani. Vamutisi vati chingono haafaniri kutongwa nemhosva isinganyatsonzwisisike.
Mushure mekunge mutongo iwo wapiwa taisa chikumbiro chedu chekuti vachingono havafani kunge vachiiswa parimandi nokuti mhosva yayo yazoverengwa nhasi, saka tati state ndobva yakumbira kuti vachiiswa parimandi. Tikati aiwa havafani kuiswa parimandi nokuda kwokuti mapepa aripo ane mhosva haasi kuburitsa kuti mhosva yacho iri papi, angori mapepa akangofanana nokuti munhu ane zvaaita. Saka tiri kuti zvataurwa zvacho hazvisi kubudisa mhosva.
Asi muchuchisi wenyaya iyi Valancelot Mutsokoti vati vanoda kusvika nemuvhuro kuti vape mhinduro izere panyaya iyi. Amai Gofa vati nyaya iyi ichaenderera mberi nemuvhuro. Chingono akambosungwa muna Chikunguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekunzi akashandisa dande mutande rake retwitter kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Magweta ari kumirira muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vana aenderera mberi nekubvunzurudza mupurisa ari kuferefeta nyaya yekuda kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kubvunzurudzwa kwava Michael Chibaya kwaenderera mberi mudare nhasi. Mumwe musori akasungwa panyaya iyi vaRafios Mufanda uya vachiramba kuti vane chekuita namuzvare Mushwaya pamwe nekuedza kuburitsa goridhe kwakaitwa namuzvare Rushwaya. Vamufanda uya kuburikidza negweta ravo vaJoshua Chirambwe vati ndivo vakakonzeresa kuti muzvare Rushwaya vasungwe, vachiti ndivo vakawana runyerekupe rwokuti muzvare Rushwaya vaida kuburitsa goridhe munyika zviri pamutemo. Nokudaro vachirambwe vati vamufanda uya vanotofanira kuve mufakazi panyaya iyi kwete kuti vaitwe musungwa. Asi vachibaya vati aya manyepo vachiti vamufanda uya vaitoedza kushandisa basa ravo zvisirizvo kuitira kuti muzvare Rushwaya vawane kubuda munyika nepanhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. Rimwe remagweta evasungwa vaTapson Dzvetero vatsinhira kuti vapedza kubvunzurudza vachibaya, saka vave kutarisira kupeta chikumbiro chavo chekuti vasungwa ava vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso.
Nhasi magweta ese apedza kubvunzurudza munhu ari kumupurisa ari kuongorora nyaya iyi. Saka magweta ese apedza nawo nyaya yedu yaiswa mumusi wemuvhuro ndo gweta rehurumende parichazopuwa mukanawo wekuti ribvunze mupurisa ari kuongorora nyaya iyi. Musi wemuvhuro iwo ndo watabvumirana tese kuti vachipedza magweta negweta rehurumende vachabva vapa maonero avo nyaya dzavo anonzi masubmissions, then tochizonzwa kuti mutongo unozopowa rini webe.
Mutongi wedare panya ii, vangoni nduna, vati nyaya ii, zoke kudare nemuvuro. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, jini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadoma nezuro chikwata chetribunal yevanhu vatatu vachaongorora nyaya dziri kupomerwa mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndevere. Chikwata chakadomwa navaMnangagwa china vasimbi veke muvako avaimbove mutongi wedare repamusoro Sasa Chigaro. Dzimwe nhengo dzetribunal ndi amai Yvonne Mashora navachausi Warara. Kudomwa kwechikwata ichi kunoreva kuti amai Ndevere vanenge vasingaendi kubasa kudzamara vachenurwa netribunal iyi. Amai Ndevere vari kupomerawo mukuru wevatongi vematare edzimhosva kana kuti Chief Justice Luke Malava mhosva yekupindira mukupiwa kwemitongo yenyaya dziri mumatare edzimhosva. America pamwe nevakawanda pasi rose vachakamirira kunzwa zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muAmerica nemusi wechipiri iyo yaburitsa makwikwa akasimba pakati pemutungamiri wenyika uye varumiriri webato reRepublican Party musarudzo iyi vaDonald Trump nemumiriri weDemocratic Party vaJoe Biden. Kunyanga hazvo mavhoti achiri kuverengwa matunhu mashanu anoti Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona ne Nevada zvabuda kusvika pari zvino zviri kuratidza kuti vaBiden vari kutungamira. Zviri kubuda mumatunhu aya zvinogona kuziviswa chero nguva sezvo kuziviswa kwezviri kubuda musarudzo kuchisiyana zvichienderana nemitemo yematunhu ose muAmerica panyaya dzesarudzo uye kuverengwa kwemavhoti mumatunhu aya. Kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo yemutungamiri wenyika anofanirwa kunga awana zvigaro zveElectoral College zvinosvika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 kana kudarika kubva pazvigaro mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere kana kuti 538 Electoral Colleges. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muTucson mudunhu reArizona rinove rimwe rematunhu achiri kuverengwa mavhoti uye vari mudzidzisi paUniversity of Arizona Professor Praise Zenenga vanobvuma kuti sarudzo idzi dzine makwikwa akasimba asi vanoti chikuru ndechekuti utongo hwejekerere ndohwo hunokunda mumaitirwo esarudzo idzi.
Zvipakati pemaelections kuno kupe sarudzo. Sarudzo yakuda kusvika kwamvura yacheka makumbo pakuverengwa asi mutambo wacho Mangange.
Muchitarisa mamiriro akaita Mangange amuri kutaura vaZenenga ndekupi kungawira svimbo nedohwe?
Arizona tingati hapana anoziva nekuti zvakanyatsoita Mangange aye apa difference yacho iripo pakati peakatungamira 47,000. Saka mavhoti asara kuverengwa aya haasi kuzikanwa kuti angangoenda kudivi ripi.
Pane vamwe vainge vaine maonero ekufunga kuti musi wesarudzo chaiwo panobva patongobuda munhu anenge achinzi uyu ndiye akunda. Asi tirikuona kuti matunhu asara pari zvino mashana achiri kutongoverenga hapana anotarisira kuti zvinobuda riini. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Ndo mafambira azvinosiita kuti musi wesarudzo mavhoti achingotanga kuverengwa kutotosvika pakati apa zvinenge zvatopachena kuti akatungamira ndiniki kana kuti ngana ndiye achahwina. Asi gore rino rakatisiyanei nemamwe makore. Gore rino iri zviri kuita Mangange chaiwo ekuti kuti tizoziva kuti akatungamira ndiani hunge taverenga vhoti rekupedzisira-sira chairo nekuti mastates amuri kutaura aya anenge ana Pennsylvania nana Georgia tiri kuona kuti akatungamira nevanhu 2000 iko kuchiri ne 8000 kana 20,000 kana 100,000 mavhoti atoere zvichireva kuti mavhoti iwayo akangopitigura akatungamira akasara ave weshure.
Vakawanda vari kutarisirawo kuti zviri kuitika izvi kuti mavhoti anoita mazuva matatu mana sarudzo dzaitwa hazvifanange zvichiitika munyika yakaita seAmerica. Zvii zvamungataurawo?
Chandinotaura ndechekuti America yakasiyana nedzimwe nyika. America ine system yekuvota yakasiyana nedzimwe nyika. Chiri kusaka mavhota asvike nguva ino achiverengwa kuti zvinzwisisike zvingangopa muenzaniso kuno kuArizona. State ne state ine mitemo yakasiyana pakuvota. Zvakare ine masystems akasiyana pakuvhota. Kumwe vanovimba nemakombiyuta vanhu vavhota nemakombiyuta zvichibva zvabuda ipapo ipapo. Kumwe vachiri kuvimba nezvichinyakare zviye zvekuti envelope inovhurwa. Saka zviri kuverengwa rimwe nerimwe nerimwe. Uyezve chimwe chisiri kunzwisisa vanhu ndechekuti mastates anenge ana Arizona, ana Texas, ana Georgia, mastates ane vanhu vari muchiuto nevari kumaborder patrol nemapurisa vanhu vanoshanda kunze. Saka vhoti dzavo dzinoita zvokuuya neposo. Saka dzauya neposo dzinotitorei mazuva kusvika. Ndiwo mavhota achiri kuverengwa ari kunzi mavhota aya. Kana kuine vanhu 8,000 vari kushanda musi wemaelections vakaisa mavhoti avo neposo. Tinofanira kumira kusvika mavhoti ese iwawo asvika. Vanhu 8,000 ivavo panenge pakatungamira mumwe munhu ne 1,000 kana 2,000 vanoita kuti pave nemutsauko. Ndosaka muchiona zvichinonoka.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Arizona, Professor Praise Zenenga vachitaura vari panhunhare vari kutura kuArizona muno muAmerica neStudio 7. Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe vanoti kunyanga hazvo paine kugunun'una kubva kuna vaTrump, sarudzo dzekuAmerica dzakaitwa zvakajeka uye zviri kubuda musarudzo idzi zvinoratidza zvido zvevanhu vemuAmerica. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti kunze kwezvichemo zvavaTrump, America ichiri kuita sarudzo dzakajeka.
Tichingobvisa zvinhu zvatarwa navaTrump izvi, zvinhu zvinji zviri kufamba zvakanaka, vari kuverengwa ende zvichitaridza kuti vanhu vari kuvhota murunyararo zvishomane, zvishoma tirikungoona zvedu zvidiki diki zviri kungoitika masinzi atingangotiwo aya angaita of concern, asi to a larger extent zvinhu zviri kuAmerica zviri kufamba zvakanaka. Vari kukwikwidzana zvinotozivikanwa kuti mavhoti aya ndeavaBiden, aya ndeavaTrump, zvimwe zvakadaro vatsigiri vavo vachitaura zvishamba zvakanaka. Saka ndingangoti muchidimbu zvinhu zviri kuendeka zvakanaka. Still America ichingori pasitano zvekuti tinokwanisa kuita zvatinoyemurira, asi takuonawo kuti nyaya yedhemokrasi chinhu chinotonetsa kuchiachivha in its perfect terms.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori mukuru muMDC iri kusarotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaDouglas Monzora. VaMonzora vati vanhu vakakwanisa kuvhota murunyararo pasina mhirizhonga uye vati vanofara kuti vari kutungamira pari zvino vaBiden munhu anofarira vanhu vatema.
Tinoona kuti vanhu vekuAmerica vanga vasingafarire matongere ava Donald Trump, munhu aizvidza vanhu vatema zvikuru, uyezve havana kubata zvakanaka nyaya yechirwere cheCOVID-19. America ndiyo ine vanhu vakanyanya kubatwa nechirwere ichi zvakanyanyisisa, pakaita rufu rwevanhu vakawandisa rungadai rwakadzivirirwa. Saka zvinotaridza kuti kana vanhu vasisadi mutungamiri wavo vanokwanisa kungomubvisa. Ndo zvazvinofanira kuitika muZimbabwe muno, ndo zvazvinofanira kuitika muAfrica zvakare.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo kunyange hazvo mamwe masangano achiita sekuti vaBiden vachakunda musarudzo idzi, izvi zvichazivikanwa kuti akunda ndiani kana mavhoti ese apedza kuverengwa.
Sokuona kwangu izvozvo hatingati pane anganzi ahuhwina, kana takatarira theoretically resi yacho ichiri on pachine makwikwi, asi zvinoratidza sokuti kana tachiongorora zviri kutaurwa nevanoona vamwe vanga vave vatori venhau mapato izvenhau vana CNN vana AP vanoita sokuti vaJoe Biden vanogona kukunda kuzosvika mavhoti electoral college anosvika 270.
Mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vatiwo mhirizhonga yamuka kune dzimwe nzvimbo muAmerica inoratidza kuti America yakangofanana nezvinoitika kune dzimwe nyika. Vati America inofanira kunyara nezviri kuitika nekuti ndiyo inogarosora dzimwe nyika nekuda kwemhirizhonga musarudzo. VaMugwadi vati zano PF haineiwo nezvichabuda musarudzo idzi nekuti mapato ari musarudzo idzi akafanana.
Hatipindire nyaya dzavo nekuti Zimbabwe muforeign policy yedu hatitenderi kupindira mnyaya zema tonge zinika zinika ili independent uye ili sovereign ya kaita sea Amerika asi tulongo ono zili tuku materials tichiseta zema segera tuku itawate ya ndo zirugu itika kwenye zitari seji tanda change rumu ziso muone kuta muna kodzero yekuita prefect other countries
kana wa Biden wakakunda Amerika ichaita mtelezeru mtungamiri wechikazi uye arimunu mtema amai Kamala Harris we akandiko kanenge kari kukutanga munorondo yenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 Marare ndini Godwin Manguja.
Makateerera kuStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa wokunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pa masaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kHz.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Greece yatara mutemo unosungira vanhu vemunyika iyi kusafamba famba kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chanyuka zvakare. Aka ndike chipiri musvondo rimwe chete nyika iyi ichivharwa nepamusana pekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Pasi pemutemo mutsva uyu mabhizimusi ose achavharwa kusara kwezvitoro zvinotengeswa chikafu nemishonga pamwe nemabhanga. Kukowa maorive muWest Bank inguva inogara vanhu vemo vachiita mhemberero. Asi rwendo runo vanhu vemuPalestine vanoti vari kutemerwa miti yemichero yemaorive nemajudha anopfurikidza mwero, uye dzimwe nguva vari vemuPalestine ava vari kurwiswa nemajudha anopfurikidza mwero. Mutori wenhau weVOA Linda Gradstein uyo ari mumusha weBurin pedyo neNablus anoti vana muzvinabhizimusi vashoma vemuIsrael vari kupika vachiti kurwiswa kwevarimi ava kunofanirwa kumiswa zvachose. Yasvika nguva kuti tinzwe zviri pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndinonzi Mwao ndiri kuRino Nevada. Chikunyanya shamisa kune vanhu vandikutaura navo vachikutestana hands vandodze vari involved necampaign ya Biden at least. Inyaya yekushamiswa nevanhu vakawanda vachiri kusapota baba vari muwhite house ava. Just kungoshamiswa tangachiziva kuti kune vanhu vanomusapota nehangu zvikaita sei. But chikunyanyoshamisa kuwanda kwacho kwavakaita vanhu. And nyaya yekuti izvezvi vanhu vachiri kuverengwa president ari kuti atohwina. You know, zvinotipa futi an idea kusaka chii chinozoitika akasahwina. Semaonero enyu tinoona kuti pachiri nemamwe mastates akawanda ari kuverengwa pari zvino, munoona pachizobuda sei papa? Saka ini ndiri kuNevada. Nevada, the last time panaona I think pane 8,000 votes anga kinda for Hillary. Saka tikuhopa kuti inoenda for Biden. Arizona, that's a big one because Arizona ain't got a gender Republican for the most part. Vanogonoita masenator, ma Democrats as one of the party of president. Mukatarisa Georgia, right now the reason Masat Vadainza president of Georgia is because Atlanta, my counties in Atlanta, kunozara ma Democrats, and vakatumira mail in vote outside copies of variant. Sakavasa. Because Kajinji no by a skewer number. Michigan doing very, very close right now. But again, Wayne County, Rana Detroit, I think 15% of voting. We're hoping kuno widen a gap. Pennsylvania, is a very tricky one because vakaitika ndezvekuti vanhu vekuma county kwema Republicans in Pennsylvania vakaramba pavaka kumbirwa na Secretary of State kuti vaverenge ma mail-in votes paipinda vatanga kuverenga nhasi and there's over a million president angachiwina with 500 and something thousand but there's over 1.2 million asati averenga ma mail-in kuna na Philadelphia count my counties iyayo anowanzoskiwa Democrat saka I'm hopeful in kana ndikatarisa zvakadaro.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Zemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaChevrons chiri kuda kuwedzera mapoints acho emunzira yekuenda ku 2023 World Cup apo chiri kupinda munhandare mangwana. Michael Kariati anotipanya iye.
Chikwata ichi icho chakarova Pakistan 2-1 mumitambo mitatu yezuva rimwe. Chere kutarisira kuwedzera mapoints acho emunzira ye 2023 World Cup apo chiri kupinda munhandare ye Rawalpindi Cricket Ground mangwana. MaChevrons akadadisa mumitambo yezuva rimwe apo Brandon Taylor, Wesley Mandevere, Blessing Zarabani na Sean Williams vakamuka chibhebhenenga ndokurova Pakistan mumusha mayo izvo zvaive zvisingatarisirwe. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaPrince Manduda vanoti vane chivimbo chekuti Zimbabwe iri kukunda zvekare.
Ichatiri kuda kuhwina nekutora mapoints nekuenda kuWorld Cup. Zvimwe zvese vanhu vangataura ichatiri kuda kuhwina chete.
Vahachi parirewa avo vanotevera chikwata chemaChevrons ichi vanoti Zimbabwe haisi kutyisidzirwa nePakistan mumutambo uyu.
Aiwa haisi tagara tiri kutongohwina hatina kana fresh. Timu yedu yezi hati kutohwina hatina kana fresh kana dirikana kana hatisi tombovhunduka this time.
Ve International Cricket Council vasandura hurongwa hwerwendo hweWorld Cup inotevera. Iko zvino zvikwata zvitanhatu zvinopedza zviri pamusoro makwikwi eSuper League ndizvo zvinoenderera mberi pane kuunganidza zvikwata munyika imwe chete sezvaiitwa makore apfuura. Zimbabwe yakatadza kubudirira kuenda kumakundano e2019 World Cup mushure mekurohwa neUnited Arab Emirates nemarans matatu. Zvichakadaro murairidzi wemamite Warriors Steteliwe Sibanda anoti vari kushandisa kusapa cup iyo yavari muSouth Africa kuvaka chikwata chenyika chamangwana. Zimbabwe yakarohwa 1-0 neTanzania mumutambo wekutanga wemakundano egore rino eCOSAFA Cup aya. Mamite Warriors nechikwata chemaunder 17 zvere kumirira nyika kumakundano aya. Zimbabwe ine mukurumbira wakasimba muCOSAFA Cup asi munhabvu yevanhurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutori wenhau Hope Chingono opedza weekend ari mujeri rechikurubhi. Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa uku vaJoe Biden vachitungamira mune zvaburiswa pari zvino. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma chikwata chevanhu vatatu vachaongorora mhosva dziri kupomerwa mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndewere. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.